mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumana nzombe. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumazuva gumi apfuura vatungamiriri veZimbabwe vange vachirwisana nezvinhu zvizhinji kubva pakupambwa nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei, kuramwa mabasa kwevana chiremba, rwendo rwavamunangagwa kuUnited Nations pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa vakakanganisa vega rwendo rwavo nemabatiro avakaita nyaya yaDr. Magombei uye kuvimbisa mapurazi pasina mubhadharo kune avo vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi muZimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chichashoresa vamunangagwa kwemakore mazhinji ari kuuya mabatiro avakaita kufa nekuchengetwa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tunze maonero avo.
Vhiki yapera yaitika zvakawanda chaizvo kuzvinobvira panyaya yaDr. Gombei vachidhiraabdhaktiwa vachizowanikwa vachienda kuchipatara vachizonzi vari kurambidzwa kubuda kunorapwa nana mazvikokota kuSouth Africa uko pamwe nokuzonzi vazobvumidzwa kuinda ikoko uko zvinobva zvashatisa zita reZimbabwe. Zviitiko izvozvo zvingava zvechokwadi kana kuti zvisiri zvechokwadi, nokuti tine zvazvinokuvharavhara mukati. Tinozoona futi kuti vhiki rapera iri ndiwo rakaenda president wedu kuUnited Nations General Assembly uko namaminista mamwe akaenda nawo vachinotaura nezvavanotaura zvisingabudisi kunetseka kuri kuita vanhu vomuZimbabwe. Asi zvakaita sana magesi nemvura nezvikwereti necorruption zvazvibudi ikoko uko, vanenge vongotaura kungozvinatsa pamwe nokukoka vanhu vane mari kuti uyai muzorima mari dzenyu kana kuinvesta muZimbabwe. Saka kuzoita zvenyaya yekuvigwa kwaformer president Mugabe ndeimwe nyaya yazvo yakayambonzi vachavigwa kuHeroes Acre kwavari kuvakirwa imba inokosha ike zvino, tozonzwa kuti vhiki yazopera vava kuzovigwa kumba kwavo. Saka zviitiko zvakawanda chaizvo zvaibata zvaibatwa nenews nevemapepanhau nevemaredhiyo vese zvichiverengwa pasi rose izvo zviitiko zvomuZimbabwe izvozvo.
Muchidimbu munofungei nokuchengetwa kwavamugabe?
Kuchengetwa kwavamugabe kunenge kuno kusiririsa mukati tichitaurisa isu hunhu hwavo, zita ravo nezvavakaita kunyika yeZimbabwe neAfrica yose, kuti munhu unozombodovigwa mavigirwa aitwa iwayo kumba kwake ipo pamboita nyaya yokumuremekedza zvikuru mutungamiriri uyu kuvakira imba inokosha kuHeroes Acre. Saka maonero andingaita ndokuti kuzovigwa kwaaitwa kumushakwa kwazvimba nyange zvaa zviri zvezvido zvake zvatinombohwamo achiti hatina kuzvihwa vomukama hwamo aitakazvihwa, asi ndoona sekuti kwava kuchitokohovedza zita nouremu rwezita ravamugabe zvose nedzidza ravo. Uchavafunga kwavari ikoko ndiani? Handiti munoona munhu waidera achifungo wafa wanaka ndokutaura kwedu pachirudzi chedu, asi zvino kana wozondovigwa navanhu vashoma shoma kumusha kwake kukwaita makakatanwa chiremera chake chiya chaakashandira upenyu hwose chichiri papi nyangwe akakanganisa hake pane somunhu wenyamo pano naapo asi kuti ndiona sekuti kuigwa kwaita kumusha kwakare handizvo zvakanaka izvozvo zvino zvaitika izvi hameno muri wekwamugabe kuti chiremera chacho chakaumbwa nomunhu uyu chichazobva papi zvaandovigwa kumusha kwake kwazvino.
Kana makatarisa rwendo rwava Emmerson Mnangagwa kuUnited Nations, chii chamunoona apa? Chii chakabuda pazviri?
Chakabuda pazviri apa handinyanyi kuchiona kuti pakanyanya kubuda chinhu chikuru saipapa patotarisa isu kuti vakandotaura zvavakataura havo zvokuchema chema zvamasanction izvi nezvokuda kuti Zimbabwe ichibatanawo nedzimwe nyika dzainga isati chabatana nazvo asi tikatarisa vanhu vavaitaurira vacho maamusina kana vanhu vakatombowanda vaizviwa izvozvo vaida kuteerera izvozvo saka kunonguva hako kungouya kwendiuona hendi kungouyawo kuya kwatoti kungoita tsika kutandavara kwehuku asi pasina chihombe chinobuda mazviri nokuti hapana nyika hombe dzataita so dzichazviteerera hadzina kana kutombokendenga kuda kuteerera zvavaitaura zvacho izvozvo vakabuda maamusina kana vanhu vakawanda asi vakataurawo zvavakataura mutsindo wazvo ina handizvionini.
Munoona sekuti kuvimbisa vanhu vanoda kuisa mari muZimbabwe kuvavimbisa mapurazi amahara hakuna zvakunobatsira?
Hakuna ndinoona zvakunobatsira ini nokuti vanhu ivavo vanopromiswa mapurazi acho nehandi varimika vanongova vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kuitawo mabhizinesi kune zvimwe zvisine inourimi saka haungangoti munhu ndokupa zvakati iye asingagoni kuzozvishandisa asina interest nyaya dzevhu iroro zvekare vhu iri nderavanhu kairira taakuona kuti kunzi raakuzochinjaniswa chipuwa vane mariwo kune dzimwe nyika ndokwaakutengesa kavhuku pakambodzi kwakaitwa kare kukaendesa vanhu kuhondi saka haisi nzira yakanaka iyoyo yokuda kutengesa vhu kuti vanhu vane mari vachivauye vanhu vari muZimbabwe vamwe vacho vasina vhu racho iroro vaitoritsvakavo.
Musvondo rapera rese iri takatarisa munyaya dzezveupfumi chii chamunoona chakabuda chiri nani chakaitira nani Zimbabwe?
Apa ndioni chakaitira nani kuZimbabwe. Apa ndioni hangu kuti president vai ridza wamanda vachiti nyaya dzekuchinjana kwemari takavakunda vaichinja mari vachidaike zvino yava 1:2 ne US dollar 1:14-15 asi tomuka mangwana nhasi yakwirazve yasvika 1:18 ukwese uko ndio kwayava uko yakukwira kuya kwavanoti vakadi vakarwisa vakaidzasa saka handivoni kuti chakanaka ndechipini papapa nokuti zvinhu zviri kukwira mitengo yazvo kuZimbabwe mihoro yavanhu isingakwiri saka maonero andoita ndokuti vanhu vari kunyanya kutambura zuva nezuva pasina chakanaka chatinoona. Ndoona kuti minister wefinance vakati tapa makanzuro omunyika mose mari yokudi yokuona nezvemvura asi kutizoona mvura yacho yabuda ndo zvatakamirira nokuti magetsi hakunaka ndo anoshandiswa kupi kumvura ikoko saka vangava vakaisa havo mari kumvura asi kana kusina magetsi tinozongodzokazve pakuti hakuna mvura yacho iyoyo saka handivoni zvimwe zvinongotaurwa zvinotaurwa zvacho vanhu vagopemberera asi ndoona sekuti vanhu vanoita nokupemberera vaakuda kuona kuti zvinhu zvacho zvataurwa ngazvibude vazopemberera vakuona mvura yacho yaakubuda here.
Saka kana makatarisa nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazochengetwa havo nemugovera kumusha kwavo kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuHiroseka. Mashoko aya akatumirwa neimwe hama yavamugabe vaOda Chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa. Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagusungo neshoko rimwe chete, tiri veumambo tose imwee, tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva ndewedu tese, asi ndoda kuti kwamuri please kana muri adeperere yawirwa nenamo. Let us leave muri adeperere. He decide what needs to be done. Isu totera tichisafota muri kwa beperere.
Mutungamiri webato runopikisa Re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Love Momaduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwa isi tuenderana zveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiri venyika nezvanopf kakuti kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza vataurwa nemhuri. Bati hatisi kuvaona panapa kune vati havasi kuremekedzwa, kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvakarwa nemhuri asi hatizooni kuremekedza kwacho.
Profesa Madhuku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo, vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba. Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato rezanu PF yakasvimba.
Hatikudiwa vepaduze duze naiye mufi vepaduze vemumba ndozvataitwa. Funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu, rufu harina kuti wepaduze munhu wese anongochema. Ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kuiswa kwataenda unojoga tichitwa sei tichitwa sei, asi nhasi tikurambidzwa.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo, izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Ata Chiguriwa.
Sangano rinomiririra varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varayiridzi parumananzombe nenyaya yekuti vape vanyoresa nenzira yebiometric registration panovharwa mahofisi zuva ranhasi 30 Gunyana 2019. Vanotungamirira Atus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havana mari uye nguva yekuti vakwanise kunonyoresa ishoma. Vamasaraure vati hurumende yaifanirwa kuonawo kuti vana vechikoro vari mumazuva ekunyora bvunzo.
Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa 30 Gunyana kana wange wasvika kana vachige vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistra general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri, asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuregistwa. Zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kuregistwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemufamu dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko, zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare, chikunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa. Tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kutokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro, vadzidzisi vachi manyira nyaya iyi.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varayiridzi nguva yakakwana yekunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank, sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu yamapapeti ecapital vaakungo ya bari mumodi yedu ya liberalism machiti swa vango uzu kwa iso zondo zinoita swa aswe mbuwa sungata zewa ane mari saka tishitari za isu sudai mapriority zeda anga right vayit kwa nzira isinga disruptive provision ni service umuskoro kunyanya isa ya proposa kuti iyo urumende ya fora kukadra mobile teams anotenderera tishitari sana achingeja wano pa ground wache update the database rao uye wache provide biometric data capturing yacho zvaita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa tisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitadza kuenda vachitotadza kuenda kumabasa.
Chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarairidzi?
Chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kupisa maghost workers. Zvinopa kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndopa vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration. Saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo vachiona the real workers vari paground vovarejista pabiometric platform vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari.
Pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa?
Nhengo dzedu hadzina kumbobvira dzaramba mabasa asi kuti dzadzisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari. Saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated, ukatsanzuridza ukaona mari unoenda, kana washayawo hauendi. Ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated, zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari. Kana yashayikwawo vanenge vasingaende, musi waya wanikwawo vanenge vachingoenda.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokuvigwa kwavaMugabe kwazvimba. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vaEnergy Mutodi vanoti ivo havazivivo kuti kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuchapera rini. MuHerald mune nyaya inoti mukuru wekambani yemabhazi eZupco vaEverest Madangwa vazivisa kuti maZupco achakwidza mari inobhadharwa nevafambi kakapetwa kaviri kutangidza mangwana chipiri. MuNewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachikwezva vanhu nemasangano akasiyana siyana vasisafare neutongi hwavamunangagwa kuti vauye kubato ravo kuratidza kusafara uku. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Yo, paStudio 7 apa kukubadzisai nesevateereri veStudio 7 nevanotepfenyura vacho kukubadzisai zvakanyanyisa tichikuti simbai simbai. Handinoda kutenda hangu masoko atawana naReverend awo aabude pachena achitaura zvikwadi zvavo. Ndikuna akaitirwa zvakanaka namukadi ari kuiti munhu ari raiti. Kune avo akaitirwa zvinhu zvakashata anototaidzwa kuti hapana zvaakatoitirwa. Asi akawanda acho ndiwo anhu akaitirwa zvinhu zvakashata. Ashoma shoma ndiwo akaitirwa zvakanaka navaMugabe avo. Ndatenda hangu nemashoko avo aabude pachena achinyasa kutaura chokwadi chii. Ndo zvakanaka izvozvo kutaura chokwadi chii zvakanaka sei. Ndinotenda hangu nevatsigiri vemuDC vakaratidza kubatana vakashaya vakakuwara nyadzi dzei ZANUPF. Ndatenda hangu chaiko mukoma hwande zvazviita.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka vana zvanga kandimiri. Chandinokumbira ndechekuti ZANUPF chaizvaiva ndakawaaiwa kutanga nokupedzisira paanga achiadresa mberi kemusangano kweuende ungaadresa musangano usisina vanhu unoti unoadresa chii chaanoadresa chaanotaura chii chaanoziva plus iko zvino zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka mumamira iko zvino vari kuti tika wesenga uya zandiriga azogadisha chitoka cha plastic pinzeti kuti ndo vapinde muzvikoro vaone vanhu vachiona vanhu ndotika vanhu maghost workers vana vandezve kuti vakangoita sei maghost workers ari kutoshupa ari kunyangadza nekuti ndichimbeta vanhu ari kufundisira vanhu nguva nenguva waizvii chinhu zvisingamiri zvakanaka munhu angarwarazii zvaanoita ngaabve pachigaro kupinde vanogona kwete zvaanoita zvekuda kuchikuitira svina munyika muno hakuchagariki izvozvo kana kuti kuti mari chaichaiwo ubate mari chaichaiwo ibate kana kuti iro ndikiriarati gs racho haribatiki handizivi kuti munofungei haa ini ndaniara nazvese vanhu vezvano havazivi zvavanoita vose muno medu muno kana muri mangu munomo wachitendei kana chipfuni chaichai harizivi zvarinoita unongoita zvimwe zvinhu zvisina ramatoro vose basando rekugara vakangofundisira vana ndizvo kuti vanofundisira vana vachiisa vacho sei ndatenda hangu
Studio 7 maswera 3 tokumbirawo varubatsiro vanhuwee Zanu PF yatiuraya mhetoita sei Zimbabwe yapara anoda kweZanu PF dai magonawo mapindira Zanu PF ii yatiparadza
makadii zvenyu vashamarari uku kuamerika ikoko vana blessing mhemberero ye20 years inoinzwa iriko asi ndinokurudzira vakuru vakuru vedu avo kuti vapindewo mumaruva umo vachikurudzira vechidiki kuti vavhote nekuti ruzhinji runongotsigira asi haregesti kuzovhota saka pamavhoto apo tinenge tiri vadiki saka tokumbira kuti vese vatungamirira vapinde mumaruva vachikurudzira kuti vanhu vadi vavhote ndo zvandingataurawo
makadiwa chamari wezvidhiyo 7 wese nevanoteerera zvidhiyo 7 ndinoda kutaura hangu pamusoro pevanhu vezanu PF avo zvinoshamisa chaizvo purezidendi kuti vanofamba vachienda vachitaura mashoko ekuti Zimbabwe kwakanaka zvinhu zvese zviri normal asi vasiya varuwa vanovharira munhu kuti asaende kunorapa kusouth africa vanoda kuti afiremo pamusoro pekuti vamukidnap vamuabhuza vanoda kuti afe ndozvavari matrue colors evanhu vezanu PF ndozvavari chaichaizvo hakuna chamunoona chinobuda pamusoro pevanhu vezanu PF basa kunyepa chete kuti purezidendi anonyepa kuno vamwe vanhu achiti iye zvinhu zvakanaka kuzimbabwe achitadza kutaura chokwadi nokuti anotya kuti akataura chokwadi zvinhu zvese zvaanoda zvavanoda hazvifambi vanongoda kuti masanction abviswe chete asi kugadziriswa nyika nekuita zvimwe zvinhu hawadi basa kurova vanhu chete nokuuraya vanhu ndobasa ndozvavanogona ndozvakangozara mumusoro mavo bedzi vanhu vakaita sevanhu vasinganyarwa nezanu PF havana tsitsi kana nevanhu ndatenda
vana vezimbabwe tanetseka zvokuti dai zvaibvira kuti hurumende iripo yaingobviswa nemuromo sekutaura kwatiri kuita inga dai yakabviswa zvayo nekuti tanetseka kuti tishande unoshanda asi hapana chinobuda mari dzacho hadzina zvadziri takwanisa kuti dziiti dzinobatwa kubhengi dzinobatwa kumaecokeshi mapesendeji acho avari kuisa hatichakwanisi kana kuziva kuti toita sei
makadiko vana mukoma jonga kustudio 7 kubatsira mose vateverereri vestudio 7 ini ndinoitwa Lavet ndine urombo nekutaura kwakaita mutungi aimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vachibudisa izvo zvinoratidza kuti chiyo chakanga iri sikireti yehurumende yezanu PF nguva yose nanhasi ingoripo sikireti iyoyo pamagamba ose akaradzikwa muhirozeka vanhu ivavo havana kurara murugare zvinri pachena kuti nhengo dzevanhu idzi dzavanhu avanonzi magamba vakaiswa kuhirozeka dzakabiwa ku1 commando barracks vachiita zvavo izvozvo zvekutsvaga simba risina kunaka reutungamiriri wezanu PF zvichireva izvo kuti zanu PF chokwadi chikwata chemasatanist zanu PF must fall very soon immediately zanu PF masatanist ndatenda zvangu
Pabzuru yoni vakuru vestudio 7 mwana mukoma chonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa murambe makadero ndinongochema nezviri kuitika muzimbabwe kwa zvaratidza kuti vanonzi vava munangagwa vakwata vakwanisi kutungamirira vanhu vatadza anga vachimbosiyira mwana muduku zanpi of yakoni waina kana kana jam kutowedzera kurenyika taiti kuda vachagadzira ino vatowedzera kuosvika pa last saka zvaradza kuti havakwanisi zvachose havana kana chavanoziva ngavape vana vanoziva vakadzidzavo vana vana vachamisa vamunangagwa chero kuchikoro chekunonga chero vaingota basa rokukopa.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motikari makumi maviri neshanu dzinodhura dzemwanakomana wemutungamiriri weEquatorial Guinea dzakatengeswa paauction nezuro dzikaunza mari inoita makumi maviri nematatu emamiriyoni emadhora. Motikari idzi dzakatorwa nemapurisa ekuSwitzerland mushure mekunge vaongorora vakaona kuti dzakange dzatengwa nemari yakawanikwa nenzira isina kunaka. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira sangano renhabvu reFIFA kuti ribatsire vanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda muQatar vachivaka nhandare dzenhabvu dzichashandiswa pamakwikwi eWorld Cup muna 2022. Amnesty International inoti vashandi ava havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro uye vamwe vari kutodzokera kunyika dzavo vasina kupiwa mari yemihoro yemakore mazhinji. Gaiba ke Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda.